Olha, wakapinda mudare nezuro kwara remedzero court kuRotten Row kwavaipomerwa nesvayo kunzi vari kuronga kubvisa hurumende yava munanganda vakapinda mudare zuro makuseni vakasonzi kudare ikoko musi wa12 March mwedziri kuya vakatodzwa namedzero zondigai mugwagwa kunzi nyaya yavo yekuda kuti vange vabude mujeri mavari vakakurudzirwa kunzi vaapuraye mutongo webheu kuhighcourt.
Saka magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonzwa kuti ari kuvamirira, mati matora here matanho iwayo ekuvaapuraira bheu kuhighcourt?
Hongu matomberero patasara nezuro chaivo chaivo pavakapinda mudare pekutanga pamahiya vachingobuda matomberero patasara vanga vakutomhanya mhanya masikati vakaswera chimhanyamhanya kuruka mapepa ebail application account kutsvaga kuti vakumbire kuti vamahiyo vatonge kana vabude mujeri mavari. Saka nhasi uno uyu musi wechitatu chino vamukoma patasara vakwanisa kuendesa tsamba yavo yekuchema chema kuti vamahiyo vabude kubva mujeri vafaila yatunze mushurungu bail application nhasi kuhighcourt ine yadarire nekodzero yekudhizeya chichemo ichi nekuti mhosva yamahiya munyika yezimbabwe vanoidzika kuhighcourt.
Saka vamahiya vari kutambira sei mhosva yavari kupomerwai?
Vamahiya sezvamunoziva pamatsamba akarekodwa kupolice station and caution the statement vakairamba vari kuiramba mhosva iyi vamahiya and vakamirira zuva ravo mudare ndoravari kupomerera kuti pavachaaudzwa kunzi nyaya yavo ichatanga kutonga rini kana trial date painopiwa vari kutarisira kuti vanga vachitaura zvizere mukuramba mhosva yavakapomerwa iyi mhosva yavari kuona kuti ndidzo mhosva dzatichongora dzirongopomerwa vanhu vakawanda muzimbabwe saka vamahiya kupa caution statement yavo vakairamba mhosva iyo yavakapomerwa.
Tichitarisawo zviri kuitwa kune vemasangano akasiyana siyana munoona seiwo imi semagweta?
Isu sezimbabwe lawyers for human rights hazvinyanyotishamisa maningi kana tikatsamadza maningi and sezvamunoziva titori vamwe wacho vari kuremedzerwa tiri vana vacho vari kusorwa chinzi zuva nezuva masikati neusiku avo ndivo vakaipa. Tiri kuona kuti zvinhu zvisina kutanga nhasi zvinhu zvakatanga kare kubva kwatakabvawo uko kwainzi kuold dispensation. Tiri kuona kuti kunori kunzi new dispensation tikungoona kuti vanhu varamba vachimedzerwa mhosva dzakada izvi hazvina kutanga izvozvi zvakatanga kare sezvabatayira izvozvo kuti tiri kungoona kuti kungoshungurudzwa kwevana wevo kungoshungurudzwa kwevana kungoshungurudzwa kweorganization uye manon government organization yamataura anobatsira kana vari kutarisirawo sezvivaro zvezimbabwe mukuita mabasa mungatara ndiona vana chiremba madhokodheya chaivo chaivo makaona kumhanyamhanya kwavo kuita kubatsira vanhu vanotyirawo kodzero dzavo asi tiri kuona pane vasingafari nemabasa ari kuitwa.